Good evening. You are listening to Studio 7 live from the Voice of America in Washington on Friday, March 20th, 2015. And this is Live Talk. I'm Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about Zimbabwe's number one sport, and that is soccer.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter mobile frequency and on the 4930-5940 and 15455 kHz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
Thanks for joining us once again. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about the start of the 2015 Premier Soccer League season.
In day one of the season, newcomers Cholocho Football Club beat Harare City 1-0 to collect 3 valuable points. This game was played this afternoon at Rufaro Stadium.
More games are expected tomorrow and Sunday.
What do you think about this issue? If you wish to join the show, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back. The number once again,
001-202-619-2077. Sekwazi umnumzana uJonga wethanda la ibhola kakhulu. Ithimu yakho yeEngland siyayazi okunye sikhulume ngakho. Besokubuya ke Zulukola kapho nxa sesikhuluma ngomdlalo webhola. Sizwile ke ukuthi iCholocho FC ichayile iHarare City 1-0 khona ngale ke eHarare.
Mugudare Harare.
Aha.
Anzi kusechwa pamshapa
kwako. Kuthathelwa sibili uchaye phansi kuhambela ama points.
Wakumana. 3 points.
3 points gone.
Ndiri kuona Gibbs vana apa pane logo yatogadzirwa nevakomana havanoonekwa kugadzira zvinhu. Cholocho FC ine 3 points. Yagowesa chibodzwa chimwe chete. Iyo haina kugoweswa. Ndo yakatungamira league kutanga kwegore.
Amanye matimu osukodliwe kupera kuti amanye matimu alengaki 0-0-0-0-0. Sekucineni iHarare City.
Ndizvozvo.
Ngoba ihlohle 1.
Ndizvozvo.
Ya, ibhola riyachaza
point. Ongo vateereri nevari kutarira, hanzi kune vateereri nevatariri. Nhasi tiri kukurukura nyaya hombe kutanga kwenhabvu muZimbabwe. Tinonzwa hedu kuti mwaka uri kuvhurwa zviri pamutemo yatingati official opening mangwana. Asi nhasi mutambo watambwa muHarare. Cholocho FC ichikwata chinyowani Gibbs neHarare City chikwata chihombe changa chikwikwidzwa zvakasimba mumwaka wapfuura. Asi Cholocho United yakomborerwa yakwanisa kunge ichinwisa chibodzwa chimwe chete ikawana mapoints matatu yakudzokera kumusha. Saka ndo yakatungamira palogo yagadzirwa nevakomana. Tinoona kuti Cholocho iri pamusoro, zvimwe zvikwata zvose izvi zvine 0-0. Vazenge vakuteera ndofunga alphabet nokuti zvinonetsa kuti uchiti ndiani ari number 2.
So siponeke Jongo kuti some of the teams that are there on the log. Cholocho FC, Buffaloes, Caps United, Chapungu, Chicken in Dongo Sawmills. Do you know this team?
Ah,
ndirikuiona.
Asi nezita racho inofanira kunge ichibheba.
Straight from Konangalema Reserve.
Ndizvozvo.
Kuzobuya ke iDynamos Dimbare, zobuya FC Platinum, Flame Lily, Highlanders Bosso, How Mine, Wange, kuzobuya ke iWawa FC, The Triangle FC, kanye neZPC Kariba, kuzobuya ke iHarare City. Sibone ke ukuthi ama-fixtures ngomgqibelo.
Mitambo.
Mitambo, imidlalo ibuyayo ngomgqibelo. FC Platinum versus Dongo Mills. So Mills konangale eMandaba. eMandaba.
Mandaba. Kuzishawani.
Kuzobuya ke iChicken Inn ile Flame Lily eLuveve Stadium.
Kobulawayo.
Kobulawayo. Dynamos versus Buffaloes National Sports Stadium.
Mwarare.
ZPC Kariba versus Highlanders eKariba. Kwanzura. Kuganzura Stadium.
Nekuti
Karipa
kutwa ZPC Karipa ichiri kushandisa Gwanzura semusha wayo semazivira andiri kuita asi tichazonzwa kunyanzvi kuti pane zvatapotsa here asi gore rapera vaishandisa zvakare Gwanzura semusha wayo.
So sizwa kutwa ke amagedhi eKaripa ngale kunje sojonga. Nga kuti ungapa ungakahleli bhora lepansi langena tigije mhebo. So kunzima mfowethu kuti ungadlalela khona ngale abahlohla phezulu ngale awuhlohli.
Awugwesi.
Ngeke. Kuzobuya ke Sunday jonga. On Sunday Triangle versus Wange Ekipo Stadium. Haumine versus Chapungu Luveve Stadium. Wawa FC versus Caps United at Ascot Stadium. I think right now we've got one of our guests who is Mr. Muzwetu Hatebe, a sports commentator, and is based in the city of Kings and Queens, that is Bulawayo. Mr. Hatebe, good evening and welcome to the program.
It's a very good evening to the listeners.
Thank you very much. So Mr. Hatebe, tell us, Mr. Hatebe, we can hear one of your friends is laughing a lot, right? He's enjoying there. Can you ask him? Yeah, or you can move a little bit away from him, right? Right, can you hear us now, Mr. Hatebe?
Yes, I can hear you.
Thank you very much. So tell us, the games today, they started today. Cholocho FC 1, Harare City, zero. How do you assess that game?
Yeah, well, I think it was a good start for Cholocho. Obviously, they needed that positive start, and the fact that they didn't go into the market at all. Maybe where they went into the market were just grabbing players from the lower divisions, and for them to have gone into that match and they managed to beat a team that one would say spent a lot. It also brought in a new coaching department. I think they did very well. But I think it's still early days. But that being the truth that it's early days, I think it's a positive start from them. Lots of positive play from them where they were trying to congest the midfield. But a little bit disappointing on the part of Harare City, especially with their defense. I think I was a little bit disappointed to see David Kushkauripo being used as a right back. We know he is at advanced age now. And also, Chivea also being used as the left back. He is a bit slow. So they are also trying a new center back partnership of Temba Ndlovu as well as Crispin Dixon. To me, that didn't work well. And that goal coming from the right flank and exposing the central defense as well as the anchoring part. So they need to work on that. And, Taurai Manguro is a seasoned coach. I'm sure you will work on that. But a great start for Cholocho, and that's something that should give them confidence ahead of their second clash against Highlanders.
But you went ahead of me. I wanted to ask about confidence. Yeah. But still, I can go back to that and also ask about the Harare City coach. We understand he's a former Caps United coach, Taurai Manguro, if I'm not wrong. How did the Harare City supporters view this loss from a coach who managed to keep Caps United afloat last season?
Well, I'm sure they'll give him the chance. This is just the first match, and it's important that they try and they pick themselves from here. But if you remember very well, last year, on the opening day of the season, Harare City lost away to Chicken Inn by 3-1 at Luveve Stadium. And we all know that from there on, they were then fighting relegation. One then hopes that this time around, it won't be the same situation. Like I said, Taurai Manguro has been at Mono Mutapa, has also been at Caps United. So he knows the Premier League very well. And he's got the players as well were expected to deliver. But like I said, now it's a question of having the right combinations. And I was a little bit disappointed. You know, when you try to use David Kutkauripo as a right back, it's a position that he has played, I admit. But you're looking at a 36-year-old playing that position against youngsters who are very energetic. It becomes a bit difficult. Arnold Chivea as well, being used as the left back, he's comfortable as the center back, and now trying a new combination for his central defense. So I think it's going to be a question of him coming up with the right combinations, and maybe let's give them the opening 4 or 5 games and see what happens from there. But they'll be obviously disappointed, dropping 3 points at home on the first day of the season.
Mm. Thank you, Siyabonga Kakhulu.
Yes, now we've got another guest, and that is Mr. Mlamuli Piri of Cholocho Football Club. He's the chairman of the club. Mr. Piri, good evening and welcome to the program.
Good evening, sir. Thank you very much.
Oh, thank you so much. We understand you won your first game. So how happy are you, eh?
Yes, we won our first game. It was our first game indeed, but we won it, and we praise God for that.
So what can you say about your winning? Was it a fluke, or you are really prepared for the season?
Yeah, many questions have arisen. In other times, people were asking, are you guys ready? I'm sure today they got the answer, because we were always telling them we are very ready for the season. So, and they were asking, why didn't you go to the market and sign so and so? But we believe in ourselves, and we believe in the coach, we believe in our players, so it's not big deal.
Mm. Yeah. Now, usubona ke kodwa abafana badlale njani ngombono wakho mnumzane?
Hayi, abafana badlalile kakhulu. They haven't been in that atmosphere. It was their first time. But indlela abadlale ngayo itshengisa ukuthi into abayenzayo bayayazi.
Hayi, kuhle kakhulu, bambe ungayikatshana khonapho.
Okay. Taita mutereri wedu wekutanga Gibbs, Mukoma Tafadzwa. Makadii Mukoma Tafadzwa? Nhasi mairasa, ndii ndakapfeka bhutsu dzavazuru ndoitwa jonga kandemiri. Aiwa, ndiri mupenyu. Tinoti makorokoto nekutanga kwaita mwaka wenhabvu, zvii zvamungataurira vateereri?
Ndingangoda kutaurira vateereri kuti mutambo wanhasi wangu wachinakidza chose. Ndaona chikwata cheHarare chiti chakundikana kuti chiro checholocho ne asi ndasingazvifungiri izvozvo.
Ndepapi pamaona imi pangadai papostwa nechikwata cheHarare United? CheHarare City, kwete Harare United.
Harare City yakundikana, kana yanga iripo zvayo asi yakundikana.
Ko, tichitarisawo chikwata checholocho, munoona chakagadzirirawo zvakadii?
Takagadzira zvekuti chikaramba chichitamba matambiro awa chogona hacho kubudirira pasizoni ineyi.
Saka muri muHarare here kana kuti muri mabva kucholocho?
Inini ndiri ukepsi.
Muri wekepekepe muHararewu?
Ndiwe makepekepe. Sizoni ineyi tiri kutora.
Aiwa, ndo zvinoita wese anorwa Mukoma Tafadzwa anoti ndinohwina, zvinozongorambira wamudariro.
Kana bata muromo wangu iyoyi, sizeni ine tiri kutora mukombe iyoyi.
Ndizvo zvaiwa, tinotenda zvikuru maita basa nekufona. Ndombomhanya kuna mukoma muzi wetu, ndinoziva kuti uruda kutaura nawo. Asi nimboto vateereri vanokwanisa kungonzwa rurimi rumwe chete rwezezuru vangonzwa kuna mukoma muzi kuti mutambo watambwa nhasi, zvii zvamungataura pakuvhurwa kwaitwa mwaka wenhabvu?
Ndingati nini Cholocho yatry at least kuti inge ichipika maximum points, ndozvakakosha seteam nyuwani muPremier League. Izvi zvinogona kuti zvinge zvichivapa confidence vachienderera mberi. Asi tinoonawo futi kuti team fanika Harare City yakashandisa mari yakati kuti inge ichitenga
vatambi nyuwani saka ndofunga vaita disappointed nekurowa kwavo nhasi vanogona kuti vange vachiti pick up themselves season ichienderera mberi asi for vafana nyuwani ava Cholocho izvi zvinogona kuvapa confidence.
Tichitarisa zvikwata zviri kutamba mumwaka iwe wa 2015 mukoma muzi tinoona kuti kune zvikwata zvinokwana kuita 16 kana kuti 10 nezvitanhatu ndezvipi zvitsva zvamungataurira vateereri zvikwata zvitsva zviri kupinda muEP League?
Tataura neCholocho iyo yanga iri ku Division 1 Southern Region saka ndo vakaita machampions eSouthern Region. Kuzoti kuMidlands kwauya Wawa. Wawa tinoiziva Wawa Prison ndo inenge ichitamba Premier League football. Kuzoti kwaMutare iyi vanoiti Eastern Region kwapinda iyi vanoiti Tongo Somios. Kuzoti kuHarare kwapinda iyi vanoiti Northern Region kwapinda Flame Lily munoiziva naye futi ndo yePrison Services. Saka ndo matimu apinda iwawa. Flame Lily munoiziva yakatamba kwemakore akati kuti iri kuNorthern Region ikoko. Saka matimu apinda ndiyo Cholocho, Flame Lily netongo Somuri kuzoti newawa.
Aiwa tinotenda zvikuru mukoma, rambai muri parunare. Gibbs, taita mumwe munyarikano wedu apinda pachirongwa.
I'm told that we've got Mr. David George who is a former Dynamos player. Mr. George, good evening and welcome to the program. Tiripo.
Maswera sei mukoma George, tinotenda zvikuru nekuwana nguva yekuti mumbopinda pachirongwa. Vateereri vanoda kunzwa kuti maonero enyuwo pakutanga kwaita mwaka wenhabvu nhasi ndimi nyanzvi dzenhabvu, ndimi vanoda kunga vachitonzwiwa nevateereri nevatambi nevamwe vakadaro. Taura yanyu mukoma, kuti munoti nekutanga kwaita mwaka nhasi tinoona kuti kwava kune mutambo mumwe chete hawo wekuti hatingabva taushandisa kutinge tichipima kuti mwaka wakamira sei, asi ngotaurai mamiriro akaita mwaka wenhabvu.
Mutambo watambwa nei Harare City neCholocho.
Ehe.
Cholocho yahwina 1-0. Cholocho hachine yakapindawo gore rimwe muPremier League. Kati kutamba kwaitawo nhasi haina kutamba zvakaita, yatamba zviri nani. Harare City hainanyatsotamba bhora zvakanaka, saka yasvika pakukundwa neCholocho. Harare City matambiro aita nhasi haangasina kufana.
Imi muri murayiridzi wenhabvu, ndepapi pamungati papotswa neHarare City?
Kupotswa kwavaita havana kuitini, havana kunyatso kutamba zvakanaka nemuranhasi. Kusatamba kwakusina kwaitika nhasi ndekureva kuti pamwe maplayers anga achifunga kuti vanohwina easy game against Cholocho nematambiro avaita hatione kuti ii chaitika kwavari. Cholocho yanga itoretimu yanga iri nani, ine vafana vechidiki vanogona bhora, yapesera yakutoita yanga yakutoita fanga ndiyo Harare City. Harare City yanga kutoita fanga ndiyo Cholocho.
Inga zvakaomaiwa, maita basa mukoma, rambai henyu muri parunare. Gibbs, he is explaining that the way that Harare City played today, they played as if they are the novices, the new team. And Cholocho played as the seasoned team. They were more experienced. They have young players who gave Harare City players a run for their money. The defenders, as Mkoma Muzi has mentioned before, that some of the Harare City defenders, like Dave Chikuchikauripo, is 36 years old, and he was fighting against a young, sleepily, and energetic Cholocho strikers, and you can expect that. I know you are still 36, Gibbs, but if we give you a 16-year-old,
yeah,
I know you
you'll be twisted. Yes. So in my case, I call myself a brand new second hand. Yeah?
That's good.
Yes.
At least you admit that you are second hand.
Yeah, brand new second hand. So now let's go to Mr. Mlamuli Piri. Cholocho, Baba Piri. Uyangizwa ukukhonekta wena kungazani ubaba Phiri ifoni yakho ngikumekile kancane. Ye, xa sisikhangela ke umdlalo webhola lapha bakadebe, ukhonekta wena?
Ya, ngikhona.
Ye, baba Hadebe akusitshela ukuthi i-average age yabantu abadlala umdlalo webhola ungabe umenjani khona phezimbabwe xa sizwa kulabanye abalama 38-36 years kambe bakhona abalama 40 and somewhere there kume njani
ngathi kuhlangene ungakhangela yona iCholocho njengoba sisitsho bakhona abafana abancane kodwa balabo laba abafana sebedlale isikhathi beku division 1 ungakhangela njalo iteam njenge FC Platinum igcwele ke yona labafana abadlala ngama under 23 elesizwe so kuhlangene ngokubona kwami kodwa enye into esuka umdlalo wenguqu kulabanye abadlali othi umdlali yathola amathuba okutshintsha amaqembu iminyaka yonke kuba-ke ngoba kusazakali ilizwi lakhe lidumile kusuka-ke kuvalele abafana abancane ukubana bethole amathuba okudlala umdlalo wenguqu ngibona yikho nje ukuzame ukubana kubaleke iCholocho ukuthi ibalekele bona laba abadlali abamelela amaqembu amatsha lawa abuyayo ukuze bayeqele khona basebekhetha-ke bona ukuthi bebuye labafana abancane abakade bevele bebadlalela uzabona njalo iqembu elinjenge-chicken in obulawayo sikhuluma nje lo nyaka liyenze lokho esingathi abadinga isilungu ukupromota abadlali abafika phose abahlanu ukubana bedlale kuqembu labo eliphezulu yikho ke sikhangele ukubana sikubone bekusenzakala kodwa-ke amanye amaqembu lawa amakhulu athanda ukubana besegijimela wona lawa amabizo amakhulu lawo aphinda njalo ehluleke ukubana adlale kakuhle
ye siyakuza kakhulu-ke mnumzana hadebe ungayikhatshana yobambe khonapha mnumzana so what you are saying is that yes there are some players who are a bit old now but he actually alluded to a fact that maybe killing Zimbabwe soccer in terms of having old players rotating clubs you know they move from one club to the other and he says this closes off some space for young players.
I think we have even discussed that Gibbs, not as professionals, but as professional supporters.
Yes. Seeing this.
That, I think soccer teams should start promoting the academic.
That's right.
Yeah, like from what I've gathered, most soccer academies in Harare, Bulawayo, wherever, they are owned by people who sell players to or loan players to clubs instead of clubs producing their own players.
Yeah.
I think that is killing soccer.
Yeah,
we have two listeners here. We have Mkoma Donald from Zimbabwe. Magadi Mkoma Donald.
Dofara Mkoma Jonga kande miri magadigo.
Ndimi Mkoma Donald we kumashingo kaimi.
Ya ndini Mkoma Jonga.
Ah ndakuona iyi handiri kutokuona muchifara. Zviri sei Mkoma?
Aiwa ndofara kuri kwa America.
America iri right ndiudzei kuti kumashingo kuchikwata chamuinacho ndechipi chiri muSuper League.
Ya ndozvanoda kutaura ndakambotaura namukoma kare yati pa WhatsApp ndichiti vazodifonera panyaya iyoyo mwaridzi mukoma bozima regions anaya magurigwa akaitwa ka anotondigwadza kuti isusu tiri kusupporta Triangle Limited kuchiredzi uko kurati kana bhora redu nekumutare uko nebuffalo ziya tiri kusupporta ndo iri mueastern region izvo mucheke stadium hakuna chiriko Mukoma Jonga
asi hakusi kuti here zvikwata zvenyu imi zviri mumasvingo imomo ndo zviri kukundikana nokuti zviri kukwikwidzanana natriangle vamuri kutaura ivavo nana buffalo kumanikaland uku asi zvichidyiwa
itabonde zvavo ndiri kutenda hangu kuti zvinokundikana ka but maregions acho akakurisa zvekuti dei anga achinzi ari kukombita one nzvimbo yakaita diti like kuna nachilo zvekuti kuri nani than manikaland mucheke kana tikaonawo dhora hatizi zvidi mumasvingo but ukaonawo dhora unokwataenda pano indatinawo nebhora negame one
ndizvozvo chaizvo aiwa ivo mataura zvinonzwikwa Mukoma nokuti kufamba kuti ufambire nhabvu kuenda kwamutare kana kuenda kutriangle uchibva kumasvingo tinoziva kuti mutambo mukuru
haivabarifu Mukoma Jonga saka indatovawaridzi chatozombotaura namukoma kari yati kuti vambotobudisa nyaya yacho iyo
aiwa maita Mukoma regai tipe vamwe vateereri tipe vamwe vateereri mukana ndine mukoma vati kana ndimai vangoti vanonzi hospitality vari kusouth africa handizoti izita here kana kuti ikambani Hello.
Hello.
Hospitality is there munhu kana kuti inzvimbo yamuri?
Is there
in you? Ndimukoma. Ndakasimba mukoma hospitality saka shortcut ndongoti mukoma hospi.
Zvakangonaka
chaizvo. Aiwa tinofara zvikuru muchiuya kuchirongwa tipei pfungwa dzenyu nemaonero enyu panyaya yenhabvu iyi.
No, that's not a reason. Ndadamboda niye mapemita ndakanzwa nezuro muchitora
nezawai. Manje nhasi mukoma matsika pasipo chirongwa ichocho tichachidzosa hedu palive talk asi nhasi tiri kumbopa mukana vari kutaura nezvenhabvu. Nhamba yenyu taakuisa parutwitter zokubatai patiita kukurukura nezvechirongwa ichocho. Alright, mukoma murare zvakanaka. Tinemwe muteereri ndi mukoma Chito kana kuti Chifo Korera.
Ndi Korera.
Korera. Okay, maswera sei?
Nafera mukana maswera.
Muri kupi?
Ndiri kuMhangura.
Mhangura ndo yataiziva yaibikwa bhora makore edu tichakura Gibbs.
Yeah.
KuMhangura.
Mhangura one dombi ezana dzidle.
Yeah.
Yeah.
Zvichiri kuitika here izvo zvomukoma kuMhangura?
Yes, nezva maroto.
Chii chauraya nhabvu mukoma kuMhangura?
Hatizivi kuti inzara here. Hatichanyatsonzwisisa kuti chii.
Saka chiti taurayiwo pfungwa dzenyu dzamuroda kupa vamwe vakateerera nekutarira pane inonguva.
Ini pfungwa yangu ndeyekuti kuno kwatiri kuMhangura tiri pedyo nechinhoyi, chinhoyi yacho haina kutimu mupremier. Saka kuti uone bhora unotoenda kuHarare, Kariba yacho iri kure, Kariba yacho iri kutambira futi kuHarare, saka zvakangoma.
Right, mataura nyaya yekuparara kwenhabvu kuMhangura. Tingachema here nenyaya yekuti tiri kushayiwa sponsorship munyika wamukunhabvu?
Ya, icho ndio chokwadi chaicho, nokuti munhu kana akada kutamba bhora, abva kunotamba bhora anodawa kukuva dhoro yake, hapana kana dhora saka. Zvinonetsa munhu anopedza nguva ari kumaricho mazuva ano maricho acho hakuna kana mari.
Aiwa maita basa mukoma Korera, inyaya richakurukura zvakare nemi. Nhamba yini tichaichengeta kana taakutaura nenyaya idzo dzesponsorship. Maita basa Gibbs.
Yes, lo mnumzana ke uNcube lapho secingwani jonga. Baba Ncube ungatshona njani?
Njonile.
Ukuphi lapha Ncube?
Ngiseplumpe.
Kunjani plum khona ngapha?
Hayi plum please.
Ungabe usemasendo? Uyakwazi emasendo?
Hayi.
Emasendu lapho engangijala ukudlalela khona khona ngale nsidla inkelo blind uyazazi. Usakhona Ncube kumbe ifoni sibanjwe ngezinye izinto? I think ifoni kaNcube singani iphele umhlozi. Ya, enxa iphele ibattery. Sathi simfonele njalo ke uNcube khona ngale lapha khona.
Ayisakhona.
Usakhona, very good. Yeah, so ke Ncube ubona njani umdlalo webhora wenguqu?
Hayi, umdlalo lo umnandi silonyaka kakhulu futhi siyathaba sibona abafana abancane abanjengabecholotsho lawo bengena besebewine but kuyasithokozisa kakhulu ma sibona abafana abancane bethu siqale sidlala kanje.
So wena ubona ngazani kodwa umdlalo wenguquko eZimbabwe uya ngaphi mnumzana?
Umdlalo awuyindawo njengoba lo mkhonomi lawo unganyufile gqina into zakona lezo zihamba lo mkhonomi awungekho yendawo ngisho umkhonomi ndawufile kanje.
So ubona kanti kungenziwani ukuthi kulungiswe khonokho?
Hayi, kumele kulungiswe into zakhona zomkhonomi, kulungiswe umbuso. Ikona le nto zakhonela zobafana bezathakazeleli ukudlala ibhora labo bethola ama-agents abo abalungisele ukuthi bakwanise ukusayina ama-contracti lama-team kahle kahle. Abafana baningi abalesiphiwo phandle kodwa baswele ama-agent abanisa ama-team.
Hayi, sibongele kakhulu-ke mnumzana Ncube khona ngapho-ke ePlumtree. Ungabonga khona ePlumtree?
Ngakimango.
Hayi, sibongile kakhulu. Ungadinwa kusasa uphenduke phela ngevukezayo. Okay, thank you very much. I think we have to say goodbye to our radio listeners. And now we are crossing over to the internet. Those who have got some connection to the internet, visit us at www.voazimbabwe.com. And for Mr. Hatebe, please, can you stay on the line? Do you have any caller?
Not yet at the moment, but I think I will be calling Gibbs Dube. He's one of the soccer lovers.
This is Gibbs Dube in Washington, D.C. Stay tuned.
And I'm Jonga Kandemiri.